DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 Gurume 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProject Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye nehofisi ya Registrar General. Mangwana chipiri, Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reInternational Women's Day. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufamba kwechitima pakati peBulawayo neFrancistown. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rinobatsira vechidiki kuti vakwanise kunyoresa kuvhota reProject Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye nehofisi ya Registrar General. Sachigaro vesangano iri vaAlan Chipoi vanoti havasi kugutsikana nemanyoreserwo ari kuitwa vanhu uye vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rine mazano mazhinji aringabatsira nawo kuZimbabwe Electoral Commission pamwe chete nehofisi yemunyori mukuru kana kuti Registrar General. Tabata vachipoi tikavabvunza kuti kana vakawana mukana wekutaura neZEC uye nehofisi ya Registrar General vanga vaudza kuti
tikawana mukana wekutaura namai Chigumba hatina manzwi akawanda atingataura nawo. Manzwi edu atinotaura nawo inoizi neruzha ruri kubuda kumhuri yeZimbabwe nekuchema nekunyunyuta kukuru kwekuti aiwa hofisi yeZEC yatiregerera nokuda kei hofisi yeZEC yatiregerera nekuti pavakatikomisa kuti vanofanira kunga vachiuya munzvimbo dzedu vachikonda tsvaka yavo kugobva kubata registration fee vakati vari kuya nevanhu veZEC ngavazvizive chatete muchigumba kuti kunyoresa kuvhota haisi privhilege inopiwa munhu basi iconstitutional right irimo mukumbiro remutemo weZimbabwe rakadzikwa muna 2018 haisi hachisi chipo chinongopiwa kunzi because takufarira chipata chipo ichi chekunonoregesa kuvhota ikodzero dzevana veZimbabwe kuti vanga vachiregesa kuvhota.
Vachipoi, tanzwa mashoko amunofunga kuti mungada kuti amai Chigumba vazive kana kuri kuti masangana nevakuru vakuru kumahofisi aregistrar kana kuti mavona Registrar General pachavo, chii chamungade kuvaudza?
Kuhofisi yekwaregistrar general kuwaniswa mukana, hofisi yekwaregistrar general yaita let down the people of Zimbabwe kuti vatadze kunge vachiexpressa their will by the right to vote nekuda kwekuti vari kutadza kunge vachikwanisa kuva handikumbuti ndiri kutadza kuzivisa kuti chii chinganesa what are the resources dzinga dzaadzipo kuhofisi yekwaregistrar general zvingavatadzisa kuti vange vachifamba musvimbo vachipa vana zvipo because already tagara with who have panhapa akawanda emadistrict offices emacomputa offices emaofices ekwaregistrar general kekuti ikokoko munzvimbo idzodzodzo vagara vachitoma vana zvipo. So vanongoitawo the same list dekuti vanofamba dunhu by dunhu vachitonyoresa vana because hatingafunguti vangachema vachiti hatina zvikwanisiro zvekuti tinge tichipa because machine dzagara dzirimo mumaprovincial offices madistrict offices avo. So mashoko angu kubare kere la mwye Zimbabwe kuchikicha de kukwita constitutional exercise they are right through voting and it is also the organization who never called our yen for ramba kata nyarara chongo siya suchiti we are going to engage them if engagement fail then take up one out of town or family delivery because I think I'm here I think I see for the road the valley of the
abo vanga vari sachigaro ve project vote 263 va Alan Chipoi vari parunare ne studio 7 mangwana chipiri 8 kurume Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day pasi pedingindira rinoti Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Zuva remadzimai iri rinocherechedzwa musi wa 8 kurume gore rega rega. Tabata Dr. Gadziro Gwekwerere vanova mutevedzeri wasachigaro wevadzimai muCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America tikatanga nekuvabvunza kuti zuva reInternational Women's Day rinomborevei chaizvo.
Zuva iri rinongondi taridza kuti pasi rese nyika dzese dziri pasi pano dzinenge dzichicherechedza kukosha kwamadzimai uye chinzvimbo chavo muupenyu hwevanhu.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa pazuva iri?
Pazuva iri ndandichishuvira kuti madzimai arangarirwe, arangarirwe namamwe madzimai, arangarirwe nevarume, arangarirwe nevana.
Kana tikatarisa kune zvematongerwo enyika, zvamunoda kuona chichiitwa nemapato ezvematongerwo enyika nenyaya dzechidzimai zvakaita sezvipi?
Ini ndanga ndichishuvira kuti vanoita zvematongerwo enyika varemekedze madzimai, vamakurudziriwo kuti vatore zvigaro mukutongwa kwenyika. Hatiti kuti vangopiwa zvavo kana vasingakodzeri, asi kana zvichitoita vaendeswe kuzvidzidzo zveleadership zvacho zvokuti vazokwanisa kumira vachimiriravo nyika vachiita zvinongokwaniswawo kuitwa nana baba kuitira kuti tiri vabatsiri vavo. Saka tingofambirana pamwe chete nokunzwisisa kuti leadership inomira sei.
Zvamunoshora zviri kuitika iko zvinezvi, nyangwe tikatarisa hedu muZimbabwe, nyangwe tikatarisa pasi pose, zvamunoshora zvamunoona zviri kuitwa, zvamunotide nezvamiswa izvozvo nekukurumidza, zvakaita sezvipi?
Zvakaita sokutarisirwa pasi kwamadzimai, uye sokunyika yedu yeZimbabwe kunoti kumbunyikidzwa kwepfungwa, kumbunyikidzwa kwepanyama, kubatwa zvibharo, uye kuti munhu akangomira achiti unoita zvamatongerwo enyika ari mukadzi otopiwa mamwe mazita akaipa sokuti ipfambi, inzenza. Izvozvo tinoshuvira kuti zvimire.
Imi muchazvicherechedza sei Dr. Gwekwerere? Muchacherechedza zuva iri sei?
Ini ndichacherechedza zuva iri nokukurudzira madzimai anoita zvematongerwo enyika. Mazuva ano pane zvivhitivhiti kaizvo zvavanoti maTwitter space, kunotori neTwitter space yakagadzirwa yomusi uyu wokuti tinenge tichikurudzirana samadzimai, uye kana vanokwanisa kuwana zvikwanisiro samaresources vopavo vaya vaya vari kukambeina kuti vabate zvigaro munyika yedu yeZimbabwe.
Saka Dr. Gwekwerere, kumadzimai ese akateerera munotii kwavari?
Madzimai ese ndinoda kumakurudzira kuti vasazvitarisira pasi, vashande nesimba kuti vakwanise kushanda pamwe chete nana baba tichigadzira nyika yedu, uye kuti isu samadzimai tikurudzirirane kwete kushorana pachedu. Asi kuti kana ndatoona kuti mama nhingi apa ava pagoni, ndotovasumudzira. Kana ndichikwanisa kuvadzidzisa, ndovadzidzisa. Kana ndichikwanisa kuvapawo zvikwanisiro, ndovatsigira. Nokuti kazhinji tinoona madzimai achingoshorana pachavo, chinova chisiri chinhu zvakanaka.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro wemadzimai muCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America, Dr. Gadziro Gwekwerere, vari parunhare kuFlorida neStudio 7. tabatawo nengo ya ZANU-PF muzvare tatenda mavetera vanomirira sekechikomba muparamende kuti tinzwe maonero avo
tichiritarira zuva iri maonero ando zvichaini hongu tinoda kuti tende UN rakwanisa kuisa zuva iri pakalenda renyika imwe neimwe sezvo tichiziva kuti UN inobata pasi rese saka naizvozvo inova iriyo zuva ratinorangarira kukosha kwemadzimai ratinoita urongwa hwekuratidza kuti isusu madzimai akakosha ende tinofanira kunge tichimarangarira kupfurikidza nebasa ravanoita misi nenguva pese pachinenge tiri regai titaure tichiti mukada kuti mutarise zvechokwadi chinhu chinonzi mudzimai chakakoshera munhu wese nekuti munhu wese kunonzi is born of a woman pachirungu zvazvinongoreva nezvekuti munhu wese akazvarwa nemukadzi saka naizvozvo tinoda kutenda zuva irori nekuti ndo rinonzi women's day ratinorangarira kusha kwemadzimai pasi rese
ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa pazuva iri
inini ndikada kuti nditarise chatinoona ndechekuti dai tatarisa ndinoda kuti nditende kune vanonzi honorable Boko Haram vanova vari chairperson wewomen's caucus vakakumbira kuti dai zuva iri raita yatinoti public holiday nechirungu inova iyo kutaura kuti izuva ratinoisa pasaidi rekuti munhu wese nyika yese munhu wese haendi kumabasa ratinoisa pasaidi isusu tichiziva kuti munhu wega wega anorangara zuva rakadai so inini chandaa ndichitarisira kuti tiite ndechekuti tatarisira zuva irori tinoenda tinosangana tinoungana semadzimai tongotaura nhunha dzedu tichitaurirana kuti chine chii chinofanira kuita pamudzimai mukada kutaura chinhu chinonzi madzimai tinewe nhamo kana kuti tine problemu yatinayo yekuti zvechokwadi hatisapotani pachedu so chinhu chatinotarisira ndechekuti ngatiwanikwe tichiungana semadzimai tosangana torangarira touyeuchidzana kuti hondo haizvi pakati pedu semadzimai but hondo ndeyekuti varume ndo vari kuwanikwa vachiwanika munzvimbo zhinji dzakakosha pakurarama kwedu saka isusu ngativei tichikurudzirana tichikwanisa kusapotana semadzimai kuti kwanise kuva tine hondo yatotarisana naiye varume vanogara varivo vanoda kutikunda kana kuvanogara vachida kutitorera zvinenge zviri mikana inenge yakafanira kuva yemadzimai so ndinotarisira kuti tisangane tive tichikwanisa kuva zvakare tichicerebrata ngate panguva iyo tine tichipembera
munotii kune vechidzimai vose vakateerera
chandodawo nditaure mukoma tanonoka ndechekuti mudzimai wega wega ngaave achiva achizvivimba iye pachake kuti iye anokwanisa kubetsera umwe mudzimai pane zvaanoda kuti aite ngatisava nekuitirana godo nekuti tikawanza godo hatikwanisi kubudira semadzimai madzimai echidiki iye zvino toda kutenda baba vedu vamunangagwa tikakwanisa kuwana 30% pamacancellors tirikuda kuomaona macancellors echidzimai tinoda kuonawo mamp echidzimai iye zvino mukada kutarira especially isu vasikana vechidiki tingori vatatu chete muparamendi yese iye zvino muparamendi ino yatikatarisana nayo tiri vatatu vanobva kuzanupiefu then kumdc aitingi vatori vaviri saka zvazvinoreva zvino zvekuti muparamendi yese tingori vashanu vanova vasikana vechidiki vane makore ari below 35 so chataita kukumbirisawo ndechekuti dai zvaita madzimai vaenda vonotora zvigaro izvozvo zvemaparlamentarians vonotora zvigaro zvemakanzirazi ngavasatya vakatya zvazvinoreva ndezvekuringo tiri kuramba tingobvuma kuti varume ndo vanotikunda nezvezvatinoita haisi nyaya yekuti tiri pakombetisheni yatinayo nevarume asi tinobetserana kuti kombirimende pane zvatinenge tichiita tikadaro zvinobetsera kuti nyika yedu iende mberi ine zvinotibetserawo kuti munhu nemunhu agare achiziva kuti pane chaari kuitawo kuti nyika ienderere mberi
avo vange vari muzvare tatenda mavetera vezanupf vanomirira sekechikomba muparamende zvizvarwa zvezimbabwe nebotswana zviri kuchema-chema nekumiswa kwekufambwa kwechitima pakati pebulawayo nefrancis town zvichiti zviri kukanganisa mabasa azvo ekutenga nekutengesa kunyanya asi vanoona nezvekufamba kwechitima ichi vanoti zvizvarwa izvi zvichambomira kwenguva yakareba sezvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka Shingi Madondo anotipa nyaya iyi
Botswana nezimbabwe dzanyewenudza mitemo yekushanyira nainge amboomeswa nokuda kwokuparara zvinotyisa kwechirwere checovid-19 vanhu vari kuuya kubotswana vanogona kupinda vasina tsamba yekuti vachangovhenekwa utachiona uhu kana kuti pcr test kana vakabayiwa nhomba kaviri asi nyaya yekushaya zvekufambisa zvakaderera mutengo sezvitima zviri kutemesa vamwe musoro asi mukuru webotswana railways amai cedesile malele Murukuro ne Studio 7 kumucheto wa musangano wemabiku ya kunyorera na chumumirano pakati pe kambani yavo Netime Properties wakati chitima chicha zoka hacho asikwete iko zino.
Butano Railways together with the Minister of Transport
chitima chinota kuravano chicha zoka akwete iye zino. Mpari zino kambani ye Botswana Railways ni urumende wakwana ziri kuruka mazano yekuona kutichitima ichichinga ita mari kwete kutichipedele chojika muomwe ye kambani ni urumende.
Mukuru musangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kada kuti Vincent Vasame Wazai vanoti kusafamba kuzitima zvinota kuravanu kuri kuomesera vanorarama nekutenga nekutengesa ava.
Denu transport yawanikwa nenzira dzese etinoziva mabhazi ari kufamba, tinoziva vanoda kuenda nendege vari kukwanisa kufamba, but nyaya yekuti matrain hasi kuwanika zvitima funa sokuti iri kukanganisawo vamwe vanogona vachikwanisira kuwana mari dzokushandisa zvitima chete. Tinoziva kuti vanhu tiri kubuda munguva yanga yakaoma COVID-19, so mari dzinogona dzisati dzakanatso kubatana, ende tinoziva zvitima zvinouyawo zvakachipa, saka tikaona zvitima zvidzo zvoswa zvinogona kubatsirawo mamembers edu ari kubuda mudambudziko kuti COVID yanga yakavhara business.
Vanoti hurumende mbiri dzidai dzanzwa kuchema kuvanotengesera mumigwagwa neavo vanotenga nekutengesa munyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti chitima chakachipa kana zvichienzaniswa nemabhazi. Mashoko aya atinirwa nemutungamiri wesangano reOzimbos in Botswana Muzvare Posha Muzondo.
Kusafamba kwechitima kuri kukanganisa kufamba kwevanhu nokuti mabhazi anodhura. Ungava kutakura luggage chaiko mabhazi anodhura, kana kuri kutumira kana kuri kuzvitakura uchienda nazvo kumusha wega, macharges acho avanoita akanyanyisa kukwira. Chitima chiri nani chakachipa zvakare, dzimwe luggage havatombobhadharisi unokokwidza mahara.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutakurira vanhu mabhegi muguta reFrancis Salva Jackson Mpariwa vatiwa kufamba kwechitima kunobatsira vanhu vakawanda kuti vasimukire mubhizinesi ravo sezvo vange vakanganiswawo kushanda nekuda kwechirwere checovid-19.
Kusafamba kwetraini kwatotikanganisa. It's cheaper. Traini haina pick and drop, inotibatsira pakutora luggage yedu zvakanakisa because ine big trailer. Yasiyana nemabhazi okuti zvinhu zvinombokwidzwa pamusoro zvinodonha zvichiputika.
Asi havasi vose vari kuda kuti chitima chitanga kupfungaidza utsi ichichifamba. Vasi Prince Mutombeni avo vanotakurira vanhu zvinhu kubva muFrancis Town zvichiendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana vanoti kudzoka kwechitima kunogona kuvakanganisira basa ravo.
Ungaigari isingafambi iyo train yacho, tisisu tigona kuwanawo mari because train inoisa mari kwapa government. Taita mari zvakanaka muzi tichicrosa border zvezvazvo, even tichitorerwa mari yacho kuboda ikoko necovid yacho iyoyo. But zvairi nani.
Sondo rakapera. Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakaudza musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa muguta reVictoria Falls kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kupinda munyika iyi nyore kuzoita zvemabhizinesi. Nyika mbiri idzi dzakasainira nazvibvumirano gumi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kubatira pamwe chete mune zvekushanya, kurima nezvipfuyo, kuwandudza budiro revechidiki nezvimwewo. Ongororo yakaitwa neZimTrade inoratidza kuti kuchiridzana munyaya dzekutengeserana pakati peZimbabwe neBotswana kwakakwira nezvikamu zana nemakumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 126% kubva makore matatu kusvika muna 2019. Nyika mbiri idzi dzinotengeserana zvinhu zvakaita sezvokudya uye mimwe midziyo yemumba ine mitengo yakaderera kuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndimi Shingirai Madondo.
Dombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. NewZimbabwe.com rinoti banga guru reReserve Bank of Zimbabwe rayambira kuti hondo iri kutora nzvimbo pakati peRussia neUkraine ichakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu muZimbabwe. Nyanzvi imwe nezvemabhizimisi dzinoti hondo iyi ichakanganisa kuwanikwa kwezvinhu zvizhinji pasi pose zvakaita sezvicherwa, zvakaita seplatinum, aluminium, mafuta anobva mumhonzi dzemasunflower, gorosi nezvimwe. Newsday rinoti National Railways of Zimbabwe yamisa basa makumi maviri evanhu. bepanao iri rinoti vatungamiri vemasangano mashanu anomirira vashandi ndevamwe vepamiswa basa National Railways of Zimbabwe ichiti mari yekufambisa kambani iyi iri kuramba ichikwira. Munyuzde makare kurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Valari Mazima vanoti masangano anobatsira vanhu akazvimirira kana kuti maNGOs ari muZimbabwe haafaniri kunetseka pamusoro pebhiri rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill iro rinogona kumisa mabasa avari kuita. VaMazima vati masangano aya anofanirwa kuenda kunobatsira vanhu vekuUkraine sezvo hurumende isisati ichaona zvainobatsira muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakasimba here pastudio 7 apo? Tinokumhorosai mose. Tinodawo kumhorosa vana veZimbabwe tichikurudzirana kuti ngatirege kunyengedzwa tichinyeperwa kunzi mumaguta maurayiwa neopozisheni. Ko kuiko kumaruwa kwavanotsigirwa chii chavari kuita? Ngatirege kunyengerwa, ngativhoterei makanzera maMP anomira navachamisa, nokuti vachamisa ndiyo mhinduro yenyika. Avo vanouya vakapfeka mabhachi ana mwonzora ngatirege kuvavhotera. Avo vanouya vakapfeka mabhachi ane 41 yezi asingachadzii asingachabatsiri muupenyu ngatirege kuvavhotera. Vana veZimbabwe ngatisvinurei, ngatirege kunyengedzwa. Tinongonzwa vana mugwadi vachiti isu hatiiti zvemhirizhonga. Ko akabaya vanhu musi wa 1 August 2018 ndiani? Ko akauraya pagukura hundi ndiwanani? Ngatingwarei vana veZimbabwe, tirege kunyengerwa.
Mangwanani vana mugoma jonga na mugoma tanonoka. Ndikuti ndakatarisa hangu ma videos andiri kuona akaitika kumatebeleland zuro uyo. Ndiri kuona kuti pakaipa. Pakaipa. Tinoti pamberi netriples, pamberi netriples, pamberi pamberi. Aiwa, vachamisa vaunganidza vanhu. Vachamisa vadiwa nevanhu, zvimwe iri tingataura, vachamisa vadiwa nevanhu. Matebeleland kuzara kuzara kuunganidza vanhu. Aiwa, mukomana adiwa nevanhu. Nyangwa mushakabvu chai chaika, handisi kuti ndiri kushora asi mushakabvu anambosvika palevhu rasvika nachamisa. Tinoti pamberi naPresident wedu. Rambai makadzvanya ipapo, 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 mukomana ngaapinde, regai apinde ake mukomana. Aiwa, vachamisa vadiwa nevanhu. Tinoti pamberi, 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 mwana weZimbabwe shanduko, shanduko muZimbabwe, reyata kuchemera, ratenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari unonzi wapfuura $4 pagaroni mune mamwe matunhu muAmerica izvo zvisati zvaitika kwemakore gumi. Pari zvino mutengo wemafuta aya uri kuramba uchikwira zvichitevera kupinda nechisimba muUkraine kwakaitwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuronga kuwedzera zvirango zvavakatemera Russia uye nyaya yokuvhara mafuta anobva kuRussia achienda kunze kweRussia kuri kukurukurwawo pakati peAmerica nemadzisawira ayo. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vagari veAmerica vachabatikana zvikuru nenyaya yokukwira kuri kuramba kuchiita mafuta ekufambisa motikari, vachiti nyaya yemafuta ichabata nyika zhinji pasi rose.
Zviri kuitika muAmerica ndezvo kuti oil negasi, kana tichiti oil negasi kuZimbabwe, ndoko vanoziva kuti ipeturo nedizii rikozoita gasi riya iri riri kudhura muAmerica chaizvo kubvira pavhiki yapfuura yatanga hodi ku Ukraine noku Russia nokuti Russia ndiyo nyika huru zvikuru kunyadzo ku producer oil bara petrol ne diesel saka haichafambi zvakanaka petrol ne diesel rino kwenda kunyika kwanga ichienda zvekare America iri kutaura kuti pakuwedzera masanctions ari kuda kuwedzera Russia vari kuona kuti vanga kacha zvachose here kuti Russia isakwanisa kutengesera kana nyika ipi zvayo oiri negasi iroro zvinova izvo zvavakaita kwanisa kuita kunyika dzakaita sevenezuela nenyika dzakaita sana Iran masanctions aripo izvozvo zvikaitika zvichawedzerazve kuti oiri negasi vana peturo vana dhiziri zvikwire pasi rose kuti maamerica chete maamerica zvakatokwira tinoona kuti kunzvimbo dzakaita sekunana California pagallon roga roga yatosvika kuma $7 kuno kunana Ohio atova $4 saka zvinobva zvakwidza zvinhu zvose zvatinorarama nazvo zvatinotenga muzvitoro zvose tozokuita kunana fees dzedu mune mari kana pasi rose zvichakwira zvekare nokuti zvese zvinenge zvichitevera mafuta gasi waya anenge akwira
munoona sekuti vagari veamerica vangatambira nyaya yekukwidzirwa mutengo wegasi nepeturo nenyaya yerussia neukraine here
vanenge vagari vepaamerica vanenge vasina option yatingati option yekuti vangatsarudza zvanozvida here kana kuti havazvidi asi takanakira vaamerica ndeve kuti hurumende yemaamerica ine urongwa hwekubetsera varombo kana kubetsera vaya vaya vanenge vachidzorudza mabasa asi kuzvitambira tinoona kuti vamwe vakabvibviswa vanhu vemaamerica kuti nemhaka yei oiri negasi nezvinhu zvichikwira zvino vanogona kuzvihwisisa asi ndinoona kuti pasarudzo iri kuteera iyo ya2024 vabiden vakasagadzirisa dambudziko iroro rekukwira kwezvinhu vanogona kubviswa pachigaro asi vari kuzama izvozvi kuti aiwa petro yacha takaviga mumatura yedu yarumareserve iya vakataura neshamwari dzavo nyika zhinji dzimwe vakati ngatiibudisei kezvino izvi petro iyoyo nedhiziri iyoyo zvinokwanisa kudzasa zvunhu muamerica muno musaka zvinogona kuti vazvitambire vanhu vemuamerica asi marwadzo anonetsa kuti tizive kuti angarwadza kusvika papi kuti vanhu vane limiti yavo yokuzvitambira
kana takatarisawo zvakaita nyika dzakaita sana Zimbabwe dzichapafamba sei apa dzichapabuda sei
nyika dzakaita sana Zimbabwe nedzimwe dzomuafrica zhinji dziri padambudziko guru zvikuru rokuti Russia yanga iri sahwira wezimbabwe nenyika dzose dzomuafrica idzi panyaya dzokurwisa hondo yerusununguko saka ushamwari hwakapambira after independence vachipuwa zvinhu zvakawanda zvinobvira kana ivhini zvombo zvezvana oiri nana witi inogadzirisa chingwa chevana sunflower oil yatinotenga mumashopu zvese izvo zvemazuva ano nokuda kwamasanctions akaitwa neamerica hazvisi kuitika zvekare Russia yaisibetsera nyika yakaita sezimbabwe nemari yokuita zvionda zvakasiyana siyana zvehurumende nehondo yayo neukraine haisi kukwanisa kuzviita saka chidzidziso chinopuwa nyika dzakaita sana zimbabwe nedzimwe dzose dzapasi rese ndechekuti vimba nechako kwete kuvimba nechasahwira kana nechomumwe munhu Russia pari zvino yakasungamira dzakondo namasanctions ari kusanishona mabhengi ndo mavhiri eupfumi hwenyika hakuna mari ichange ichibuda murussia kana kukwanisa kutenga namavhisa kadhi namamastercadhi zvakatwa zvose neamerica nokuti makambani iwayo evhisa nemastercadhi ndeamerica saka kuita business nerussia kwezimbabwe nedzimwe nyika dzose kuri kutoshayikwa zvachose zvichapa nyika dzakaita sezimbabwe nhamo chaizvosa yokuti kana vakasakwanisa kuzvimirira voga paikonomi yavo vachida kungotarisa kune dzimwe nyika kupi kupi zvinogona kuti upfumi hwedu muzimbabwe kugwadama
ava vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Sangano Project Vote 263 rinoti pane zvizhinji zvinogona kuva zvichiitwa neZimbabwe Electoral Commission uye neofisi ya Registrar General. Mangwana Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva reInternational Women's Day. Zvizvarwa zveZimbabwe neBotswana zviri kuchema chema nokumiswa kwekufamba kwechitima pakati peBulawayo neFrancis Town. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.